mutongi wedare rehigh court mubulawayo Justice Christopher Dube Banda vati chikumbiro chakaremerwa ngevemabasa muMDCT vaAbednego Bebe chichazonzwikwa pazuva ravasina kutara mushure mekunge magweta ari kumirira muzvare Thokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT ati aiva anonoka kuwana magwaro akasvitswa kudare navaBebe. VaBebe vakadzingwa mubato reMDCT mwedzi wapera vakabva vakwira kudare rehigh court nechikumbiro chekupikisa kudzingwa uku. VaBebe vakaisawo chikumbiro chekuti Congress yeMDCT yekusarudza achatora chigaro chakasiyiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai iyo iri kuitwa nemusi wemugovera imbosendekwa parutivi kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yagadziriswa. Gweta ravaBebe vaNqovani Stole vabvuma kustudio 7 kuti Justice Dube Banda vaendesa kunzwikwa kwechikumbiro chavaBebe mberi mushure mekunge ivo vabvumirana nemagweta aMuzvare Kupe.
Gweta rana Thokozani Kupe neMDC rataura kuti iro rapewa mapepa nezuro kuma11. That is true. Saka anga achiti aruda kuti anyatsotarisa mapepa avhunzisise maclients ake kuti zvakamira sei because anga asati awana mainstructions. Naizvozvo vakumbira kuti nyaya iyi iendeswe mberi. Chikumbiro chavo hatina kuchiramba. Tachiona kuti hai chikumbiro chine merit.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitika sezvo vaBebe vange vachida kuti Congress yeMDCT imbomiswa vasitole varamba kutaura. VaBebe pachavo vaudza Studio 7 kuti pane matanho avari kutora asi havanawo kuda kubuda pachena.
Zvakawanda zvatichaita asi zvapanhasi hatisi kutaura, toda kuti munyuzvepa azvinonge taakuzviita. Zviripo zvatichaita chimiriraai remangwana tione kutoita sei.
Asi rimwe remagweta akamirira Muzvare Kupe nevamwe vavo vakawanda tarengwa vaudza Studio 7 kuti Congress yeMDCT iri kuenderera mberi nemusi wemugovera sezvakagara zvarongwa.
Congress anambomisa. Congress is going to go on as planned because hapana zvekumisa Congress. You remember kuti Supreme Court ndiye akaorda kuti Congress itese iitiwe.
Mune imwewo nyaya vakadzingwa pachinzvimbo chekuve munyori wekanzuro yeguta reGweru amai Elizabeth Gwatipedza vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti kanzuro inofanirwa kuramba ichivapa mugove wavo wakafanira kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yanzwikwa neLocal Government Board. Rimwe remagweta aamai Gwatipedza, Advocate Lucas Ngomo, vaudza Studio 7 kuti kumiswa kwemugove wavo nekanzuru hakuzi pamutemo sezvo kanzuru isina mvumo yekuita izvi nekuti nyaya yekudzingwa kwavo haisati yasvitswa kuLocal Government Board. Asi gweta rekanzuro yeguta reGweru vachauswa ramba vaudza Studio 7 kuti amai Gwatipedza havana kodzero yekuramba vachiwana mari inobva kuvagari sezvo vakatodzingwa basa.
Sezvo munongozivawo ukadzingwa basa zvaunga uchiwana kuburiridza nebasa iroro zvinobva zvamira. Saka zvakabva zvamirawo pavakadzingwa ivo vachibva vamhanya kuno kudare guru reHigh Court kuzochema vachiita iwo zvandofanira kunge ndichiwana salari dzangu mari dzangu hadzaifanira kunge dzaka damburwa nyaya yangu isati yanyatsopedzeredzwa kuLocal Government Board. Saka ndiroda kuti koti imboita kuti rambe ndichizviwana. Isu veGweruwo tiri kudaiwa kwete kana wadzingwa wadzingwa hausisiri mushandi wekanzuro. Vagari veGweru havagone kuramba vachikubhadhara mari yekuti urarame iwe usingavashandiri kusvika zuva iro ravanezenge vanzi aiwa kudzingwa kwenyu kwakakanganiswa dzokerai pabasa ndipo pavanozotanga kakupiwa.
Amai Gwatipedza vakamiswa basa gore rakapera vakazodzingwa pakutanga kwamwedzi uno vachinzi vave vatadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.